This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha eVoice of America eseWashington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu kubvumbi 27 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe International Trade Fair inopinda muzuva repiri vemabhizimusi vachiratidzira zvigadzirwa zvavo muBulawayo. Ishe Makore neutungamiri weZANU PF kuGutu South vochikisidzira nerufu vanhu vose vemudunhu iri vakapinda mumusangano wakaitwa navatsvangirai nemugovera. Mumiriri weAmerica muZimbabwe anoti Zimbabwe iri kutadza kubudirira nepamusana pekutadza kuzvitonga kwete nyaya dzezvirango dziri kutaurwa nehurumende. Izvi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gungano reZimbabwe International Trade Fair iro rinoitwa gore roga roga rapinda muzuva repiri nhasi muguta reBulawayo paine makambani, mapazi ehurumende pamwe nevamwewo masangano akasiyana siyana anosvika mazana makumi matatu nemapfumbamwe ari kuratidzira zvaanogadzira pamwe nemabasa aanoita. Makambani nemasangano aya ari kubva kunyika gumi nepfumbamwe kusanganisira nyika dzemuAfrica pamwe nedzemhiri kwemakungwa. Nyika yeRussia ndeimwe yenyika dzekunze yadzoka pagungano iri mushure mekusambovepo kwemakore mashoma apfuura. Nyika yeSouth Africa iyo ine makambani makumi matatu ndiyo nyika ine makambani akawanda ari pagungano reZITF. Muzvare Minenhle Moyo vanoshanda neimwe kambani yemuZimbabwe inodhinda machira anogadziriswa mbatya vati rimwe bazi rekambani yavo rakavhara muBulawayo nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Asi vati vari kufara nekuwana mukana wekuve pagungano reZITF regore rino, vachiti izvi zvichavapa mukana wekushambadza kuvanhu kuti kambani yavo ichiripo. Mune chimwewo chiitiko, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati hurumende iri kushushikana nenyaya yekuti Zimbabwe yave kungoita basa rekutenga zvinhu zvakasiyana-siyana kubva kune dzimwe nyika nekuda kwekuti makambani emuno haasi kukwanisa kugadzira zvigadzirwa zvakakwana zvekutengesa munyika kana kunze. VaMnangagwa vanga vachitaura pavavhura musangano weInternational Business Conference yeZITF muBulawayo yemakare. Vati hurumende iri kuita zvose zvainogona kubatsira mukumutsiridza maindastiri emunyika. Vakakurudzirawo vemaindastiri aya kuti vatambire pfungwa dzemashandiro echizvino-zvino ave kuitwa nemamwe makambani pasi rose. Gungano reZITF richavhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu nemutungamiri wenyika yeTogo vaFore Nasibe. Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rinoti vemapato anopikisa kunzvimbo dzakasiyana-siyana vari kunyimwa chikafu chepachena nemakanzura eZANU PF pamwe chete nemasabhuku. Mugwaro raburitswa nesangano iri nhasi zvichitevera tsvagiridzo yarakaita mwedzi wapfuura, ZPP inoti izvi zviri kuitika kunzvimbo dzakaita seMashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Manicaland, Masvingo, Matabeleland South nematabeleland North. mukuru wezpp Muzvare Justina Mukoko vaudza ntungamiri Nkomo westudio 7 kuti munhu wese anofanirwa kupiwa chikafu zvisinei nekuti ndewe bato ripi.
Tiri kutsutsumwa nenyaya yekuti zvekudya izvi zviri kubatwa nevamwe vakuita zvekuita rusarura vachitarisa kuti munhu anopinda bato ripi rezvematongerwo enyika. Hazvizi zvinhu zvakanaka nekuti tese tiri kuziya kuti kune zvizvarwa zvenyika ino vanhu vanosvika ku4 miliyoni vanonzi vakatarisana nenzara. Saka zvakakodzera kuti Social Welfare Department idzike zvekare panenge pachienda zvekudya zvavo kuvanhu kuti vave nechokwadi kuti vanhu vese vanova zvizvarwa zvemuZimbabwe vanowana zvekudya.
Nhengo dzezanupf dziri pamusorosoro mungati dzine ruzivo here semaonero enyu nekunyimwa chikafu kuri kuitwa vanhu?
Zvimwe zvacho ndofunga ndimadira ndivhange zviri kuitwa munhandaraunda dzigere vanhu, asi takati shushikanei zvishoma nechiitiko chakaitika kuGoromonzi apo kwakuina kuna kansela veMDCT vakasarudzwa kuti vave kansela vanga vari kuita hurukuro pamusoro pekuti zvekudya zvopiwa vanhu sei. Takaona kunge paita kakupindira kuti vanhu havasi kugutsikana nezviri kuitwa nakansela ava zvekuti patoone umwe munhu akasarudzwa kuti anofanira kunge ari kuvateedza pese pavanoita misangano.
Muzvare Justina Mukoko ndiwo mukuru weZimbabwe Peace Project vanga vachitaura vari muHarare nanhutungamiri Nkomo westudio 7. Asi nhengo yezanupf inomirira Pelandaba Mupopoma mudare reparamende vaJoseph Chuma vanoti aya manyepo kuti zanupf iri kuita rusarura pachikafu.
Ayo manyepo ayo vanhu vatori pabasa ravo rekuedza kuchinja hurumende nenzira zvisiri izvo. Vakaedza kuuya vaya MDC vakatadza, vakaedza kuita zvimwe zvese izvi vakatadza. Saka navo vaona kushandisa food kuti pame vagona kuhwina. Havambofanga hwina nenhema, isusu hatimbofadzani muno vanhu. Inini ndakutaura saMP ndakatotaura even vanhu kuconscience kwangu kuti hatimbofa tapa vanhu food nekuti unotanga wabvisa kadhi repati yakati. Ndakati kwete kodzero, mutungamiri wangu akati tisadaro. Saka munhu wese ane kodzero rokuwana food aid, hatimbosarudza kana kamwe. Munhu wese ngapiwe chikafu. Vamugabe ivo chaivo vati munhu wese ngapiwe chikafu. Mai Mugabe vati munhu wese ngapiwe chikafu. Mavice presidents edu maviri kuna vice president vamupoko vakati munhu wese ngapiwe chikafu. Vamunangagwa vari kuti munhu wese ngapiwe chikafu. Kabineti yese iri kuti munhu wese ngapiwe chikafu. ZANUPF yese iri kuti munhu wese ngapiwe chikafu. Saka kana vachuma vakunyima vanhu chikafu, ichi aiti vachuma vanyima vanhu chikafu. Zvinoti nezvemusangano.
VaJoseph Chuma inhengo yezanupf inomirira Pelandaba Mupopoma mudare reparamende vanga vachitaura vari parunare vari muBulawayo nanhutungamiri Nkomo westudio 7. Vatungamiri veZANUPF kuGutu South pamwe chete naIshe Makore vanoti munhu achaonekwa achienda kumisangano yeMDC mudunhu iri achaurayiwa neZANUPF. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuward 27 ne28 vakadaidzwa kumusangano musi wechipiri uyo kwavakaudzwa kuti vakaonekwa vachienda kumisangano yeMDC vachaurayiwa. Izvi zvinoteera musangano wakaitwa nemutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai mudunhu iri musi wemugovera. Vatungamiriri veZANUPF vakashandisa Mambo Makore vaJustius Muzenda kuudza masabhuku anopfuura 30 kuti vauye kumusangano nevanhu vavo vose. Pamusangano wakaitwa pachaite muramo wa27 paimbwa nziyo nekuitwa maslogan eZANUPF vanhu vachiudzwa kuti vachafa uye vakaenda kumusangano weMDC vachaurayiwa. Sachigaro weZANUPF anoona nezvanamujibha nanachimbwido munzvimbo iyi vaJoseph Musasiwa avo vanozikamwa nezita ravo remadunhu varekunzi Comrade Fodo vakati pachafiwa nekudeuka kweropa kuvanhu vose vakaenda kumusangano wavatsvangirai.
Handisi kuda kukupedzerai nguva musazoti hatina kutaura. Pane nyaya yatsikwatsikwa nachiyameni wangu pano yokuti kune vanhu vakaenda kwavasinonzi vaende nemasabhuku avo. Kana ndikakudana zita pano ndoda kuti utaure ndisabhuku akakutuma. Ndiri kuzviita izvezvi.
Garo vechidiki mudunhu iri varapson manzunzu vakatiwo vanhu vakaenda kumusangano weMDC vachapfurwa nepfuti vakatiwo vanhu vanobva pamusangano weZANU-PF usati wapera vachaonawo chitsvuku zvakare vakati ZANU-PF ichadzinga masabhuku ose anotsigira musangano weMDC uye vanoenda kumusangano yebato iri
handifuri muti rumende haina hodhi mabara hodhi tifuro muti No pramun. Mwenda to pro. Wazotera wani, mambo. Kuna ndai taura yeyi. Wazotera ipapa. Ndiwa ndamzgura rejupo yoko makomere, mukadzi wacho wasabuge, ndi wadzokera apo, kuda wavhunika regalia. Asi uchazotsana nguri yanga kuti, ndo zvadzokera na vanhu, vangaifana kuti vaho mashoko amambo pano. Saka mambo mashoko wawo achazosvikana nikoko. Kana muti uchigona kuinda na mashoko wawo kwa makomere kurayira kwa makomere. Ndezva tichada kuzova kuti mashoko akanga achitakwa namambo paya aiti kudini pamberi nekubatana pamberi nekunzwisisa pasine mhandu pasine mhandu
mambo makore vakati vari kurwadziwa nevanhu vavo vanoenda kumusangano wavatsvangirai vakati havachabvumidzi musangano weMDC munzvimbo ravo ishe ava vakabuda pachena vachiti ndeve ZANU-PF nekudaro munhu wose anofanira kuita zvinodiwa neZANU-PF
Iri dini makore anizvo saka nhasi mikanga kuti vanhurokwa handinongotinurokwa makore saka ZANU-PF handiri kutonga kosabhuku handisi munhu weZANU-PF akakuda nevakutana kunzangano weZANU-PF kana unoda kuzoita purezidendi ndipurezidendi
Ishe makore vakatiwo vachadzinga masabhuku pamwe chete nakanzura weMDC akasangana navatsvangirai vasina kuvazivisa mudunhu ravo iri. Ishe makore vakapomera vaJeff Tatange Mhare mhosva yekutema huni nekubikira doro remusangano uyu vachiti zvaisava pamutemo wavo. Asi vatanga mhare avo vanovazivisa chigaro weMDCT kuGutu South vakati ishe makore havana simba rekuvadzinga pamwe chete nekutyidzira vatsigiri vemusangano wavo.
Ina ndina chindiro chikapa zviri nekuti mambo takavataurira takavaudza kuti vakataka kuenda mberi kwenyaya yacho isitisa tadi tavaudza tikaudza kuti chakuudza ini katagadzirira takagadzirira ndakazovafonera vakati allright munoitira panzvimbo pasiri pamusha pomunhu ndikati allright tinapo pokuita pakatenderwa patakatendera nemapurisa
musangano uyu wakasiya vagari vazhinji vaine kutya sezvo wakavimbisa kudzoka kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika mudunhu iri ndakamira studio 7 muGutu South kumasvingo ndini Kandri Maramba
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yevanhu tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. America iri kukurudzira Ukraine kuti ichitanga ukanda mujeri vanoita zvehuori. Mashoko aya anouya mushure memhirizhonga yanga ichitadzisa kupinda munyika iyi kwemari yakawanda yerubatsiro. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvinoitika muEurope muAmerica amai Victoria Newland vataura nhasi muKiev vachiti vari kunzwa kufara nezviri kuitika muUkraine munyaya dzekuwandudza zvinhu zvikuru munyaya dzinobata kutongwa kwedzimhosva. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaHarris Thomas vanoti nyaya yehuori uye kutonga nedemo ndoyapa kuti Zimbabwe iende kumawere kwete nyaya yezvirango. VaThomas muhurukuro yavaita neStudio 7 vati zvirango zvakatemerwa vanhu vashoma shoma uye America iri kudyidzana nevanhu vasiri pazvirango izvi. Vatiwo chiri kupa kuti Zimbabwe isakwereteswe mari nenyika uye mabhanga akaita seIMF neWorld Bank inyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti. VaThomas vati weAmerica iri kubatsira vanhu vemuZimbabwe nechikafu uye mishonga pamwe nekudzidzisa vechidiki vemuZimbabwe. Vatiwo vari kuvaka muzinda mukuru muZimbabwe uri kuunza mabasa kuzvizvarwa zvenyika iyi. Mumiriri weAmerica uyu akurudzirawo Zimbabwe kuti isimbaradze nyaya yeutongi hwejekerere zvinosanganisira kusimbaradza kutsvaga murwiri wekodzero dzevanhu vaita idzamara uye kuita kuti bumbiro remitemo riyaraniswe nemitemo mimwe. VaThomasi vanoti zvizhinji zvavari kutaura zvido zvevana veZimbabwe kwete zveAmerica. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata chipanga mazano chesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vaJoy Mabenge uye sachigaro weZANU PF kuBritain vaNick Mangwana. Blessing atanga nekubvunza vaMangwana kuti vanoona sei nyaya yezvirango nemashoko avaThomas.
Icho hachisi chokwadi, havasina kutaura zvakatendeka ambasada. Kutaura kwakatendeka ndekwekuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, nekuti direction yanga ichienda nenyika yayo haisiyo direction yavanga vachida vekuAmerica. Zvirango zvokutanga chaizvo zvakauya muna September 1999. Zimbabwe yanga isina kana chikwereti, ipapo yanga iri up to date. Ndokubva kwazouya zidera iyo 2001, Zimbabwe yanga iri up to date. By 2003 ndopakatanga kuita Zimbabwe chikwereti, zvichitanga kudzokera, zvichitanga kusara chiita mari yasi. Saka havasi kutaura zvakatendeka.
VaMabenge, munoti kudi, munowirirana here navaMangwana?
Handinyanyi kuwirirana navaMangwana nekuti chandoziva ini ndechekuti inonzi default pachirungu yaya yakatanga kuitwa muna 1998 neZimbabwe. Pakatozouya zvirango zvana America vana EU, default chaiye chaiyeuye Zimbabwe, kana kuti kutadza kubhadhara zvikwereti kweZimbabwe nana IMF nana World Bank nana African Development Bank zvange zvatotanga kuitika muna 1998. Zvokwadi, nyaya iripo ndeyekuti hurumende chaiyo chaiyo iyoyi inotoziva chose chose kuti nyaya iripo iri kuita kuti isagona kuwana mari kubva kuna IMF nekune vamwe vanopa mari, inyaya yekusagona kubhadhara zvikwereti zvayo.
VaMangwana, zvimwewo zviri kutaurwa neAmerica zvavari kuti zviri kuita kuti Zimbabwe isafambire mberi vari kuti inyaya yeuori, munotenderana nazvo here?
Apo ndinotenderana navo pakuti nyika medu mune uori. Munhu anenge asina kutendeka anoramba shoko iroro. Chinongonetsa ndechekuti tisingadi kuishandisa seexcuse. Hazvina kodzero zvokuti imwe nyika iudze imwe nyika kuti igadzirise zvinhu zvayo. America ine uori hwomuhlobo wayowo hwainoita hwakasiyana-siyana mudefense industry and so on. Hatisi, hazvinei nesi izvozvo zvazvinoitika ikoko, asi hazvisi kureva kuti justification yekuti Zimbabwe haifanira kugadzirisa zvinhu zvayo. Zimbabwe tinofanira kugadzirisa zvinhu zvedu, uori hwatiurayira nyika. Icho ichokwadi, asi that's not America's business.
Asi VaMabenge, tichitaura iyo nyaya iri kutaurwa neAmerica yekuti aiva zvimwe zviri kukanganisa Zimbabwe inyaya yeuori, asi toonaka iyo America ichidyidzanawo nedzimwe nyika dzine uori hwakatoda kufanana neZimbabwe.
Aiwa, nyaya yeuori inyaya huru. Zvekuti America inodyidzana nedzimwe nyika zvinobva nokuti nyika idzodzo dzinotsvakei kuAmerica uye zveAmerica inotsvakei kunyika idzodzo. Tiri pachena vaZulu ndechekuti isu kuAmerica tiri vapeni, tinogara tichienda nendiro yekukumbira. Saka dzimwe nguva tikabvunzwa kunzi tikazvisvetukai, tinotobvunza kuti tosvetuka zvakadii. Asi chakakosha chingada kuti vateereri vanyanyoziva inyaya yekuti nyaya yehuori haisi nyaya badzi iri kutaurwa neAmerica kana mutungamiri wenyika vaMugabe chaivo vakanyunyuta nenyaya yehuori. Saka tinongoramba tichiti vanotungamira neavo vanenge vachibatsira vanotungamira ngavaite kuti munyika musave nehuori.
VaMangwana, todzoka kwamuri. Imwe nyaya yakasimudzwawo inyaya yeutongo hwejekerere. VeAmerica vari kuti zvimwe zvezvinhu zvinofanira kugadziriswa hasi kuti zviri kuitirwa America asi kuitirwa vana veZimbabwe, vachitaura kuti kunonoka kwekugadziriswa kwenyaya yebumbiro remitemo kuti inge ichienderana nemimwe mitemo iripo. Nyaya dzavaita idzamara yakasimudzwawo nenyaya dzekuti vanhu vange vachisununguka kana vachida kuratidzira. Munoti kudini mashoko aya?
Yekuyananisa mitemo yenyika nebumbiro guru remutemo inyaya iri kushandwa nayo. Inyaya yana makore mati akati kuti tamune rechitatu I think from 2013. Inyaya iri behind, asi challenge iri kufesa hurumende inyaya dzemari. Nokuti process yacho inoda quite a lot of personnel neskill, saka inoda maresources. But handingapokani nekuti inyaya iri behind, inyaya inofanira kunadzirwa. Tichienda pane yavadzamara iyoyoyo tingatonetsana kusvika makore anotevera akawanda, nokuti hurumende iri kuti anoziva ane kaumbowo kanotitungamirira ane lead ngauye nayo atibatsire kuti tione kuti tini tiwane tichange kuti munhu akanyangarika uye akanyangarikira nechekupi. Kana kuno kuBritain tina anonzi Madeleine McCain, ndofunga tova ne 5 or 6 years achitsvagwa.
Vamabhenge pinda itinzwe.
Chekutanga ndechekuti ndinotenderana zvakanyanya nezvakataurwa navaThomas, nekuti nyaya iripo ndeyokuti vadzamara, totanga neyavadzamara. Vadzamara munhu wakasiyana nesvosve, munhu unotozivikanwa kuti wakatorwa mutorerwo unenge une chekuita nezvematongerwo enyika. Zvino hurumende haingati hainei kana nechainoziva maererano nekutsakatika kwakaita vadzamara. Saka pese pachanzi neAmerica kana kuti pachataurwa naani zvake ari kupi kwaari, achiti hurumende iri accountable, saka ngaiite kuti vadzamara vawanike, ticharamba tichingotsigira mashoko iyayo.
Chipangamazano chesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vajoi mabhenge vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU PF kuBritain vaNick Mangwana vari parunare kuLondon. Vaviri ava vanga vachiita hurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navavakirai Mawema avari muWashington DC. VaMawema vanoshanda saarchitect pane imwe kambani huru inonzi Gensler, uye vakadomwa nebepa nhau reWashington Business Journal kuve pakati pevanhu makumi mana vane makore ari pasi pemakumi mana vane unyanzvi hwekutungamira mune zvemabhizimusi. VaMawema vakauya muno muAmerica muna 1997 vakasvikira kudunhu reCalifornia, uko vakadzidza vakamboshandawo vasati vatama vachinovaka musasa muWashington DC, umo vagara kwemakore masere. Vanofarira mutambo weRugby uye vanoitawo zvemumhanzi nechikwata chavo chiri muWashington DC makare. VaMawema ava nemhuri vanoti vari kuitawo mabasa akasiyana-siyana ekubatsira kumusha pamwe nemuno mavagere. Gatinzwe hurukuru yavaita nesu pamusoro pezvirongwa zvavari kuita.
Ndinosenzira kambani inonzi Gensler. Gensler global design firm. Saka tinoita nezvearchitecture, interior design, graphic design, nemamwewo madesign disciplines akangodaro-daro. Saka position yangu inoti iyo senior associate.
Basa renyu ramunoita mungaritsanangura sei?
Inini ndakaenda kuchikoro ndikaita degree rearchitecture. Architecture, it's the art and the science of building, construction and design. Saka dzimba, ma hotels, ma office buildings, ma stadium, any kind of buildings, no environment yando senza ndiri.
Mubasa renyu ramuri kuita iri izvi zvamungatiwo izvi zvino ndinakidza izvi nezvimwewo zvamungati izvi ndo zvinogozha pabasa rangu izvi?
Munoziva kuti kudi basa rangu rinonakidza pakuti machallenges atinoona maclients edu, kakawanda kacho maclients edu anouya achida kubatsirwa kudesigna kana ari mahotels kana chiichi. But zvinoitika ndezvekuti mukuita investigate maproblems acho nemachallenges acho, mamwe maquestions ari related anowanzobuda ipapo. Saka tinoona kuti process yedu yokudiscover kuti design yedu, the final design, ichabuda zvakadii, inowanzorevila mamwe maopportunities nemamwe machallenges anga asati ari clear pakutanga pethe project. Saka the client anobva aona kuti no, this process yokuinvestigata machallenges edu iri kutotibatsira beyond zvatakatifunga kuti tingabatsirwa nazvo. Saka inini I take a lot of deep pride and joy in that process, being able to do that.
Ko zvamungatiwo zvinogozha?
Ndingati inini muno muAmerica this industry ye design ne architecture haina zvayo vanhu vatema vakawanda. Saka as we go around macommunities edu aya, ndinoona kuti vanhu vanowanzoshama kunzwa kuti munhu mutema uyu is an architect, uyezve atova somebody ari in a leadership position in a very well-known global firm. Saka ka element ka prejudice kachiripo, uyezve you find vanhu will be surprised and also treat you a little bit differently nemhaka yekuti uri munhu mutema. Asi sezo tiri vanhu vakaya vakapinda kuchikoro vaide tama tama professional my professionals ne suo saka we are able to perform at a high level saka those my perceptions were they changed during the course of my projects edu but going into the projects we find kuti ndo ma challenges that no sagara now
mune zvimwe zvihombe here zvamakaitawo mubasa renyu zvekuti mungada kuzivisana one vana veZimbabwe
muno mu America takaita a big renovation one of the stadiums stadium the home ground the Philadelphia Eagles netazve American football iko Philadelphia kwakare saka that was a big project ndakaita a big contribution towards
vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vavakaima hwema vari parunare muno muWashington DC ne Studio 7. Mutauriri weparamende vaJacob Mutenda vakasvika muKuwait nezuro umo vari kushanya nedzimwe nhengo dzinomirira paramende kuti vaone mafambisirwo anoitwa basa mabasa eparamende munyika iyi. VaMutenda vari munyika iyi panguva iyo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvechidzimai zviri kunzi zviri muunhapwa mushure mekunyeperwa nemakoronyera kuti zvaizopiwa mabasa. VaMutenda vaudza Studio 7 kuti vari pakati penhaurwa nehurumende yeKuwait kuti madzimai nevanasikana vanosvika 32 avo vakakwanisa kutiza kwavaishanda vadzokere kumusha nechishanu. VaMutenda nevamwe vavo vari kupedza kushanya kwavo muKuwait nechishanu. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Hongu takataurirwa nemumiriri wedu unoko kuKuwait. Nyaya yacho inosiririsa chaizvo zvokuti iyo nyaya taitora tikataurirana naacting prime minister kuzve ari minister weforeign affairs kuti vana ava nemadzimai ava zvava vari muchibharo hazvina kunaka pamutemo nekuti izvi zviri kuitwa nematsotsi anoda mari matsotsi ari kuZimbabwe nematsotsi ekunoko zvisiri mumurawo wehurumende yeKuwait nehurumende yeZimbabwe tazvowirirana kuti madzimai ava nevanava tinofanira kuti tidzokere nawo kuZimbabwe tabotsakatsaka kune vamwe kumusha nekunoko kuti vatibatsire mari yematiketi airtickets kuti vanhu ava vadzokere kumusha ndinofunga kuti pachishanu kana taakudzokera tichadzokera nawo madzimai avo nevana vasika navo.
Vanga vari mutauriri wedare reparamende vaJacob Mutenda vachitaura vari muKuwait. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kushandiswa kuri kuitwa nyaya dzematongerwo enyika munyaya dzekupiwa kwechikafu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti vatigwa kufonerai. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe International Trade Fair inopinda muzuva repiri vemabhizimusi vachiratidzira zvigadzirwa zvavo muBulawayo. Ishe Makore neutungamiri weZanu PF kuGutu South vochikisidzira nerufu vanhu vose vemudunhu iri vakapinda mumusangano wakaitwa navatsvangirai nemugovera. Mumiriri weAmerica muZimbabwe anoti Zimbabwe iri kutadza kubudirira nepamusana pekutadza kuzvitonga kwete nyaya dzezvirango dzairi kutaura. Tava tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Chris Gande naMavlas Muhlanganya uye.